Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi nenguva dza7 uri musi wesvondo kurume 25/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda zvikuru kuti mutungamiriri wenyika apindura nyaya iyi. Takamirirawo, tinomutemba, tinoimbisa kuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirira kuti tione zvakanyogwa zvichifamba nezvinobvumirwa nemutemo inonzi legal channel.
Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakapa kurudziro yekuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa.
Koi munogotaura kuti basket ratizirai rinoti ukurikurukwa ukurikurukwa sei? Ivo vabasket pachavo MP vakanga vari kwabva kumwenezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndedzeshanduko. Munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kuMDCT, kubva kuMDCT neAlliance.
Bato reMDCT roenderera mberi richiita misangano kumaruwa richiti kunetsana kwanga kuri mubato iri kuvhunura. Mapurisa anoti ave kuferefeta amai Grace Mugabe nenyaya yekuita zveuori panyaya yemangoda, goridhe uye nyanga dzenzou. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwava nechiremba kuri kuenderera mberi kunyange hazvo zviri kunzi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vakumbira kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Vana chiremba vanoti chakachenjedza ndechakatanga sezvo vave nenguva vachingoudzwa mashoko ekuti zvichemo zvavo zviri kugadziriswa asi pasina chinobuda. Vari kutivo havachina chivimbo negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa. Hatinokwanisa kubata Dr. Parirenyatwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya.
Chekutanga ndechekuti mutungamiri wenyika handivo vaudza machiremba directly kuti ngatidzokerei kubasa. Zviri kutaura zviri kubva kuna Minister of Health vanonzi vaParirenyatwa vane mbiri yekunyeba kwazvo vachinyebera nyika yese kuti zvinhu zvanyatsoitwa zviri raiti. Chechipiri ndechekuti kana zvirizvo kuti mutungamiri wenyika vati vachiremba ngavadzokere kubasa vachipanogadzirisa, chokwadi ndechekuti tane makore akawanda tichivimbiswa kuti dzokerai kubasa tiri kugadzirisa. Aiwa tanetsa. Tinotenda zvikuru kuti mutungamiri wenyika apindura nyaya iyi. Takamirirawo, tinomutemba, tinoimbisa kuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirira kuti tione zvakanyogwa zvichifamba nezvinobvumirwa nemutemo inonzi legal channel. Saka takamirira kuti kana zvirizvo zvataurwa, kana vapedza zvavari kuita izvi, zvonyogwa zvouya kunonzi kubipartite negotiating panel. Ndopa tinozosaina tozvibvuma kana zvirizvo zvatakakumbira. Kana zvisirizvo, aiwa bodo, mabasa ati kuzodzokera. Tabvunza mamembers akawanda vakati aiwa tanoita nekuvimbisa tane makore tichitandira hurumende tichitandira mahara. Takamirira kuti zvinyatsonyogwa uye zvete rikadzokera izvozvo. Tonoshandisei? Hakuna zvacho zvokushandisa.
Saka pane musangano here mumwe wakarongwa iro svondo rino iri kuti nyaya yenyu igadziriswe?
Aiwa takamirira. Vanga vatiimbisa kuti vachaita inonzi agent bipartite meeting. Saka takagarira takamirira izvozvo. Asi panguva inoyi hatisi kudzora tsimboba. Tiri kuramba tichidemonstrata tichiratidzira kuti hatisati tagutikana.
Ko, nyaya yekuti hamusi kupiwa mari yakazogadziriswa here?
Nyaya yekusapiwa mari tinovasungisa vakada kuti hazvina mubatwa rese. mari right yedu nekuti mwandisandi nemutandi ane right kana ane kodzi yekuti aende pa strike ndounde ataura nemunhu wachona amudza siu yakubasa anonzi employer zvikatadza kuti tiwirira sezvo zvakatadza takavapa notisi yakareba e21 days vakasagadzirisa nyaya iyi saka tiri kuti vakangotanga kuita izvozvo kuti vanocheka mari dzevanhu haiwa hasi kudzora tsvimbo uyezve vakasabvuma kuti vasi kuteka mari dzevanhu hatidzoki kubasa todzokera maaro yenu
asi izvo zvinhu zvakamira sei muzvipatara pari zvino semanzwiro amuri kuitawo
manzwiro edu hatinganyatoziva nekuti kubasa kwacho hatisi kutoenda ba
asi mukaramba muchiratidzira kudai Dr. Ngwenya varwere havazorambi vachifa here vakawanda
varwere kana vakangwara ngavatorewo sungano rekuti vanyatsonoratidza hurumende kana kuti ministry nehealth services board kuti havakugutikana nezvavari kuita nekuti vana chiremba vanhuwo vakapuwa mabasa kuti vashandisewo maskills avakapuwawo kwavakazvidzira kuti vakwanise kuti varape nyika asi munhu anoti kunyika yese tinokupai zvoutano ihurumende saka isu tingoriwo vanhu vatumwawo kana vatumwawo vasiri kubhadhara vanogona kungogara pasi
mutungamiri wezimbabwe hospital doctors association Dr. Mxolisi Ngwenya vari parunare muBulawayo bepanhau resunday mail rinoti mudzimai wevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe amai grace mugabe vari kuferefetwa nenyaya dzeuori pakutengeswa kwemangoda goridhe uye nyanga dzenzou asi vari pedyo naamai grace mugabe vataura nestudio 7 vanoti zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika sezvo vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nenyaya yekuvambwa kwebato idzva rinonzi national patriotic front kana kuti npf mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba vatenda kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi asi vari pedyo naamai mugabe ava vanotiwo kana vakatadza ngavasungwe kwete kuti nyaya iyi inoburitswa mumapepanhau vanotiwo bato rezanupf rakaedza kuitira vamugabe mabiko muna kukadzi ebhavhude ravo kuti vagoropafadza vamunangagwa pasarudzo asi vamugabe vakaramba izvo zvinonzi zvokonzera matambudziko aya hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamugabe vageorge charamba sezvo vange vasiri munyika vaenda kuivory coast navamunangagwa kumusangano wekuedza kukwezva vemabhizimisi mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabenge
chekutanga ndechekuti ndozvazvinoita kana munhu wanga uchiita mabasa asina kuringana handingati hangu apa tine umboo hwekuti mai mugabe vari kunzi vakaita zvavari kunenedzerwa asi kuri kwekuti vakaita zvavari kunenedzerwa nekuti hapana kana hutsi hungangobuda pasina moto saka kuri kwekuti mai mugabe vakaita zvavari kunenedzerwa ndo iye yatinogara tichiti mhosva hairovi usisiri pachigaro zvinhu zvese zvawaiita zvinokutevera chingave chinhu chakaipa chose kuti mai mugabe vakazenge vachibatwa nemhosva iyi chingave chinhu chakaipa chose kuti titange kutonyatsonzwisisa kuti munyika makaita nguva yekuti nzou dzaiurayiwa nemushonga wecyanide dzichibviswa nyanga dzichibviswa zvimwewo zvinhu zvinonge zvinhu zvinobatsira zvipembere zvaiurawa zvichibviswawo zvinhu zvinonzi zvaibatsira zvinosanganisira nyanga dzichienda kwadzaienda dzimwe dzikatombobatwa paairport yerobert mugabe international paharare international airport apa imweni yenguva hatina kuziva kuti nyaya yacho yakazofamba sei takagara tichingofungidzira kuti mari inopinda muhomwe yenyika kuburikidza nekutengeswa kwemangoda handiyo chaiyo inofanira kunge ichipinda muhomwe yenyika kureva kuti vanga vari pedo nemasimba vanogona kunge vainge vaine kamwe yake kunokora kamwe yake kupota vachitora nerweseri vachitengesawo tangomirira zvedu kuti tione kuti nyaya iyi ichaenda nekupi nekuti mai mugabe ndevamwe vatingati zvakare pachirungu mahigh profile case ekunge pachiongororwa nyaya dzeuori kana kuti nyaya dzekuita zvisakaringana maringe nenhau yeupfumi hunenge husana kunge huchipinda muhomwe yenyika
vamwewo vasingawirirane navamunangagwa vanoti izvi vanenge vakuzviita nekuti vamugabe vanenge vabuda pachena kuti havana kufara nemabvisirwa vakaitwa vachiti zvanga zvisiri pamutemo pachishandiswa mauto uye vachinge vari kurerekera kuti vatsigire bato itsva reNPF iri. Nekudaro ndosaka mhuri yavo yakupinzwa parumananzombe.
Izvozvo hazvirambike razvuro. Izvozvo hazvirambike nekuti haasi maitiro avamunangagwa chete. Vamunangagwa vakatodzidzawo maitiro iyayo kubva kuna vamugabe. Hakunai munhu anenge ari muZANU-PF kana kuti akambenga ari muZANU-PF akabuda anotanga kutaurisa asingawanirwe mhosva. Zvinhu zvinotozivikanwa izvozvo kuti kana ukange uri mukati meyatingati kabhao vanenge vachitonga, ukange wabuda imomo vanotarisira kuti uti zii, vanotarisira kuti uti mei, vobva vakuti mari yako iyi, zvimwe zvekurya zvako izvizvi zvinoenderana nebasa rawaiita, chiramba wakanyarara. Ukavhura muromo uchitanga kutaurisa unotanga kutsvagirwa nekuwanirwa mhosva. Dzimwe dzinenge dziri dzechokwadi, dzimwe dzinenge dziri dzemanyepo. Rangarirai imi kuti pakabuda mai mujuru muZANU-PF. Chimwe chavakatoburitsirwa muZANU-PF kunenedzerwa mabasa, vamwe vaiti mabasa ehuori, vamwe vaiti mabasa ehuroi, zvakawanda wanda. Paka vakatenge vachitonzi vaida kuuraya vamugabe chaivo. Saka hapana munhu anobuda muZANU-PF anoshayirwa mhosva. Zvinozongobva nekuti kana mhosva dzako dzayanikwa, kana mhosva dzako dzasasikwa dzaiswa pachena, iwe sedunga munhu unozoita sei nazvo? Nekuti ndinodaira kuti ava vachiri vanhu vanenge vachigona kutaurirana, vachiri vanhu zvakare vane yatingati pachirungu influence kumaprocess. Saka hazvishamisi kuti nyaya yapiwa yanyenedzerwa mai mugabe iyi inogona kuzongonyangadika kana ivo mai mugabe navamugabe vakange varatidzwa umboo hwekuti vanogona kuorera mujeri. Saka ngavanyarare ivo vobva vaita saizvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi Mabhenge vari parunhare kuJohannesburg, South Africa. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekuita misangano vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rino. VaChamisa vanga vari panzvimbo Growth Point kuChiweshe kumaShonaland Central nhasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa Mbune.
Chitaurirwa unyi mwambare zvekumusana. Haa, ranga riri bata mupfupi bata murefu kanhasi panzvimbo maCentral. Uyo unova muzinda mukuru wanga uchizikanwa uri muzinda wemhirizhonga kana kuti dura remhepo nechamupupuri chinowanzokonzerwa nehama dzedu dzemuZANU-PF. Saka taindamo taita makuwerere chaiwo. Ruzhinji rwauya anga ari masvosve panzvimbo vabva mumareserva akasiyana siyana, maruwa akasiyana siyana munharaunda yemumanzvimbo mumazowe. Imomo kuona kuti vanhu vari kutsigira shanduko takatyamara zvikuru asi tafadzwa zvokuti taona kuti musambo wechinja ruyo rweshanduko rwatenderera rwapinda mutsinga dzemaprovinsi ese dzevanhu vese. Haa, kusanganisira vamwe veZANU-PF vanga vachitaura kuti haa isi tasvotekana nekwatanga tiriko, vanga varipo tichivagamuchira tichivatambira. Isi hatiiti zvokuparedha kana kuti kudisplaya vanhu nokuti tinoziviaka kuti vana vembwa havasunuri musumwe chete, vasunurawo ngavatambirwe. Saka tafadza zvikuru.
Shoko renyu ranga riri rekuti kudii apa?
Shoko redu nhasi ranga riri rokuti takanangana nemuono wekuri kuenda nyika. Isi hatisi kuda kutiite zvekunyombana kana kutukana kana kuisirana pasi, kutirovera pasi nhingi kana kuti pasina nhingi, kuita bopoto negakava risina maturo. Tatichatukuda ndechekutive nemazano, tive nepfungwa, tive neurongwa, tive nemaonero matsva, utungamiri hutsva hwatiri kutsveta patafura kuti vanenge vachidawo kupikisa zvatiri kutaura votsvetawo patafura. Nyika yosarudza kuti matomati anodikwa akanaka ndeapi pamusika. Edu akatsukira uye edu akachipa, edu haanzwisi mudumbu, edu anoraramisa. EZANU-PF waziva avamunangagwa ane dambudziko rokuti maganga aibva ibva haana kuibva. Ukangowashandisa pamaelection muna July unobva warohwa nemudumbu. Saka ndoo musiyano watatichitsanangura tichitaura isu muono wedu kuti takatarisana nenyaya yeshanduko, takatarisana nenyaya yemukana, takatarisa nenyaya yebudiriro ndozvinhu zvitatu makumbo matatu atikufamba nawo asi tichivandudza kutora kuvaka Zimbabwe kuti ive nemuono mutsva ive neutungamiri hutsva panodikwa maoko matsva podekwa pfungwa itsva nemwoyo mutsva pasina kudeukana ropa pasina kuvengana pasina kuvavana tisingashandisi masabhukusana mujibho wemapato tichivandudza nyika tichivandudza munhu wese mumatunhu mumaruwa tisumudzire magezi tisumudzire mvura tisumudzire mafoni tisumudzire kuti pange pachiwanikwa kurarama kwevanhu zvakanaka vanhu vane utano vanhu vane mari mari muhomwe munhu basa rake achiriwana munhu wese kubasa patinongopinda isusu munhu wese pabasa
asi vamwe vari kuchema chema vachamisa kuti maakuita kunge basket ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa nekuti nechishanu chaicho takaona vamwe vachitora imwe nzira vakabuda mubato ava vana maikupe nevamwe
koi munogotaura kuti ibasket ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa sei ivo vabasket pachavo mp vakanga varipo vanobva kumwenezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndedzeshanduko munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kumbct kubva kumbct nealliance kuti zvinhu zvese zvinge zvichifamba pamwe chete saka vamwe vanenge vachizama kuti vangatsauka kana kurova matama enzira mavatoka aita mavato haakodzeri kuva pamubhedha aita mavato haakodzeri kunge ari parukukwe anenge agadzira nyaya yake kufuga nokuwarira jira aita yake ndihombarume saka anofanira kubata nyaya
mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vari parunhare panzvimbo growth point kuchiweshe
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose munotibata pa909am uye pa4930 1360 15460 15580 ne6080 shortwave musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318 nhamba idzi zvakare 001202465 0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm musakanganwe kufarira Facebook peji redu revoa shona
iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva iyi muri yeZimbabwe ndinoda kuchingamidzai zvakare svondo rino muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa neni Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi tabata muzvare Glenis Changachirere veInstitute for Young Women Development. Vanzvadzi makadiko?
Ndakasimba zvangu, wakadini Evans?
Hai, ini ndinofara, ini ndinokuchingamidzai muchirongwa ichi.
Ndinotenda waita zvako kuti ndinge ndichikurukura newe.
Timbonzwa kuti ko iye Glenis Changachirere uyu akambobva nekupi, ari kuenda kupi?
Ndatenda zvangu Evans. Ndingati inini sekutaura kwawaita ndini muzvare Glenis Changachirere ndinoshanda nebato kana kuti musangano unoshanda wakazvimiririra weInstitute for Young Women Development uko kwatiri kushanda nemadzimai echidiki. Tindiri mudzimai wechidikiwo ane chidokwa-dokwa nesimba huru rekurwira kodzero dzemadzimai echidiki. Ndinomira nevechidiki nevanasikana. Ndine chishuviro chekuti vave vanhu vanokwanisa kuonekwawo sevanhu vakaenzanirana kana tiri munharaunda nemunyika yedu, vachikwanisa kunge vachipawo pfungwa dzavo uye vaine chekuita maererano nenyaya dzebudiriro uyezve vachisawo iziravo mune zvematongerwo enyika.
Saka basa iri makaritanga riini iri?
Ndingati basa iri ndakaritanga ndichiri mwana wechikoro, asi kuzochinyatsoriita ndiri muInstitute for Young Women Development ndakazotanga mugore ra2009.
Saka kubva mugore ramatanga kusvika pari nhasi, ndezvipi zvikuru zvamunoti takakwanisa kubudirira mazviri kuita?
Ndingati chikuru-kuru chandinorangarira kuti chatakwanisa kuita pari zvino, kuumbiridza musangano weInstitute for Young Women Development kuti uve musangano wekuti madzimai echidiki zvisinei vanobva kupi, vanogara kupi, kusanganisira kungave kumaruwa, kungave kumigodhi, you know, kumamining communities uko kana kuti kumapurazi, vave nemusangano wavanoziva kuti musangano wakamiririra ivo, une donzo rekuti vange vachinzwika maererano nemararamiro avo, zvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo, zvishuviro zvavo, uye kuvapa mukana wekuti vange vachikwanisawo kupinda muzvirongwa zvenyika zvakasiyana-siyana, kuti vange vachizivikanwawo, vachipawo pfungwa dzavo uye vachiteererwa pane zvavanoshuvira. Chinova chinhu chiri kuratidza kuti madzimai echidiki vava kuziva nyaya yekodzero yavo yekuvhota. Uyezve chiri kunyanya kundifadza ndechekuti tiri kuona zvakare vamwe vari kuti vari kuda kunge vachimira sevatungamiri venharaunda dzavo. Chinova chinhu chikuru kwatiri nekuti chiitiko chiri kuzazikidza zvinangwa nezvidonzo zvenyika ino sepakutarwa kwazvakaita nebumbiro redu remutemo, iro riri kutaura nyaya yekuti panofanirwa kunge pane nyaya dzekuenzana kwemikana nekumira kwemadzimai echidiki pamwe chete nemadzimai ese enyika sezvinoita vanhurume.
Zvamatsanangura tsanangura nebasa ramuri kuita here? Saka imi mutori murwiri wekodzero dzevanhu kanyi?
Akazara chaiye. Sezvaunongozivawo, tine mutemo wenyika, tozoita mitemo yakasiyana-siyana yenzvimbo. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo mubasa redu. Asi chikuru-kuru kwatiri seInstitute for Young Women Development inyaya yekuti tichinzwisisa mararamiro edu semadzimai echidiki nezvimhingamupinyi zvatinosangana nazvo kubva tichiri vanasikana tiri mumisha yedu.
Vateereri vedu, ndinoda kukutendai zvikuru kunge muinesu muchirongwa chanhasi matanga tichikurukura namuzvare Glenis Changa Chirere veInstitute for Young Women Development. Vanzvadzi, maita basa imi.
Ndinotendawo zvakare nemukana wawandipa wekutaura newe, Ivan.
Ndinotenda, mova nengo yakanaka. Vateereri vedu, ndokuonekai nemufaro. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chedu chechitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Ndonzi Pastor Amabiriti Enishias, based kundava zinduna Javulani Assembly musangano reApostolic Faith Mission in Zimbabwe.
Chii chakakuendesai kubasa iri uye makaenda rini?
Chakatiendesa kubasa iri ndechekuti Mwari ndiye anenge ataura newe ukafila convinced kuti zviri nani ndiite basa raMwari. Saka ndakaendako after the convincing and conviction yandanga ndaita naMwari. Ndava ne 4 years ndauya kubasa iri.
Pamunoti makadanwa kuzoita basa iri, mukatiudza kuti chii chakaitika?
Mwari akazvizita kwandiri through a vision and through dreams, achindiratidza pachena kuti I should come and minister his word. Saka nyango ndinepapfupi ndizvozvo.
Muchechi menyu munoita pastor kuvanhu vakawanda sei?
Tina average of 100 members.
Saka munozvifambisa sei pazuva nezuva pavhiki nevhiki?
Tinopinda maservices edu Wednesday. Tinenge tine macell group. Friday tine macell group. Then Saturday tine youth. Sunday tine main service. Ndo activities edu atinoita throughout the week.
Pamunenge mune youth munenge muchiite chii?
Youth tinenge tava kuvadzidzisa beside kunamata. Tinofanirwa kuziva kuti tinorarama munyika. inema dynamics akati akasiyana saka tinofanga kuempower ma youth edu kuti agone kurarama achinakurama zvakanaka achina madau zvakanaka
vari kuita zvinokufadza here ve youth
kufadza isingaira every day kuti zvisiki pazvinofadza asi so far tine machallenges anenge aripo anenge achidzosera sure basa sezvo iri rural based assembly but we are pushing on through God's grace.
Zvimwe zvinhu zvinonetsa zvamunosangana nazvo kana muchishanda ne youth zvinosanganisa zvinhu zvakaita sei?
Youth sevanhu vanenge vane vision, vazhinji vacho vachine vision hasati dzava achieved. So munhu ane vision chete isati ava achieved anotanga kunetseka nekuti how to achieve that vision. Saka vazhinji vacho vakapedza chikoro vasati vakushanda havasati vanezvingavapa income, ndo major problem kana kuti disadvantage yatosangana nayo iyoyo kuti tikushanda nevana vasiri kushanda.
Chamunonyatsofara nacho mubasa renyu chii?
Kuita zvinhu zvaunonzwawo pamwoyo kuti uri kushandira Jehovha. Before being a pastor, I was a teacher. But ipapo unenge usinzwa kuti handizi kunyatsoshandira Jehovha zvakanaka naka saka
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi murukuro yaaita nenyanzvi munyaya dzezvemitambo muzi wetu Hadebe.
Caps United yaita 2-2 neBulawayo Chiefs kuno kuBulawayo. Bulawayo Chiefs yatungamira kunze kwekuti Kundishora agohwesa for Bulawayo Chiefs. Zvanzi Caps United zvikaequalize kuchigoisa John Joao zvikaita 1-1. Asi Bulawayo Chiefs iyo yanga ichitamba musha yazozita 2-1 apa kwagohwesa Gracious Muleya. Caps United yazowanawo equalizer apa yagohwesa penalty yagohwesa naJoel Ngoto kuitira kuti mutambo wacho upere iri 2-2. Asi wanga uri mutambo wakanakidza. Justin Jangano weCaps United iye apiwa red card zvekare kunge apiwa yellow card yechi2. Saka kuno kuRivers Stadium mutambo uyu wapera uchichiwo Bulawayo Chiefs 2 Caps United 2. Mukazive kuti Bulawayo Chiefs yakatamba 2-2 futi pagame yavo yekutanga neyadha kuzoti Caps United yakanga yatamba mangange 0-0 neHarare City. Saka kuno kuRivers Stadium mutambo wacho wapera uchichiwo Caps United 2 Bulawayo.
Zvii zvabuda pane mimwe mitambo yatambwa nhasi?
Islanders yakunda kuNational Sports Stadium yaRoa Herent House 2-0 apa kwagohwesa Ozias Simbade ndiye awana magozi acho maviri eHighlanders. Kuzoti Dynamo yanga ichitungamira 3-0 chitamba neShabane kuRufaro Stadium mutambo uyu ukazopera kuri 3-3 ikoko kuRufaro Stadium. Iyezve tirikunzwa kuti Ngezi yaita mushe yarowawo Triangle ikoko kuTriangle ne2 kwaZero ndo mutambo yanga iripo na.
Vanhu vari kuuya here neuwandu kumitambo iyoyi tichitarisa kuti zvinhu pari zvino zvakaoma munyika?
Vari kuuya zvavo nekuti vanhu vekuno vanotambe vanofarira mutambo wenhafu vafanika kana kuchitamba matimu makuru mahombe aya vana Caps United. Asi kune mimwe mitambo kunenge kune vanhu vashomanene asi zvanhasi muno Rivers Stadium kwanga kune vanhu vakati wandei chaivo nekuti Caps United ine masapotazi akawandawo.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamwisi wetu vadebe vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuRivers Stadium kuBulawayo. Sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa kurudziro yekuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa. Bato reMDCT rinoenderera mberi richiita misangano kumaruwa. Mapurisa anoti ave kuferefeta amai Grace Mugabe nenyaya yekuita zveuori panyaya yemangoda goridhe uye nyanga dzenzou. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lanhlanu kumbimbitho 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilindela omaphepha abade besemtona ngomlomo ngoba hayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esikizize kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hhayi bekukahle sisayine sibuyele emsebenzini.
Umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela izigulane ziswela abelaphi ngoba ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kusiya phambili.
Kwethusela ngoku labantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze njani? Kwethusela. Kuthi kuyasebenza ukukhathiwe ngoba kunamuntu ongahlukuluza abantu bakini.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokwethuselwa ngumphathintambo weMathebeleland South uMnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umumo uya usiba mubi kakhulu ezibhedlela izigulane ziswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo njalo besithi bafuna uhulumende athenge imithi lezinto zokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wacela odokotela laba ukuthi baphindele emsebenzini uhulumende esalungisisa izikhalazo zabo. Bake bahlangana njalo labasekeli bakaMnangagwa abathi uMnumzana Constantino Chiwenga loMnumzana Kembo Mohadi babathembisa ukuthi iholo labo lizakhuphuka lisuka ku-$50 lisiya ku-$5 ngehola. Lanxa kunjalo odokotela bathi bafuna uhulumende akulobe phansi lokhu basayinelane andubana babuyele emsebenzini. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Hospital Doctors Association uMnumzana Mxolisi Ngwenya.
Okwamanje iZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela bonke bamelayo edlula inkulungwane lamanani esingathi ngamakhulu amabili kusiya kwamathathu bonke bawukhalele umsebenzi. Amanga lawa aphuma emaphaphandabeni ayiwo abanjeyilizwe ethi wona kulamadokotela akhona emsebenzini a-under-ZSG, hayi kakusikho.
Wona umumo ezibhedlela umi njani ngokuzwa kwenu njengoba lingahambi?
Ngeke sibekwazi ngenxa yokuthi kasiyi ukuhamba kwethu kwakungeke kube kuqakathekile ngenxa yokuthi ekuhambeni khonapho siyafika senzeni kungelayo imithi lemitshina yokulapha abagulayo.
Inkulumo zona zisakhona yini vele phakathi wenu lohulumende?
Ilindela omaphepha abade besemtona ngomlomo ngoba hayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esikizize kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hayi bekukahle sisayine sifake izinto sibuyele emsebenzini.
Uhulumende uke wethusela ukuthi uzalibambela iholo lingaqhubeka likhalala umsebenzi. Ukwenzile yini lokhu kumbe ilanga lokuhola belingakafiki?
Ilanga lokuhola ngenyanga ezayo ka-April kalikafiki kodwa ngavele kwenze lokhu kuyabe phula umthetho ngoba ukubeka phansi kwethu izikhali kusemthethweni. Njalo nje kabekwazi ukuthi iqiniso yalazi umongameli welizwe wavuma ukuthi indaba lezi ziqinisekile yasesabilile.
Elithi odokotela bayethuselwa kakhulu nguhulumende esithi babuyele emsebenzini bethuselwa ngaziphi indlela?
Kukhona abantu ababuya bekhipha amaphepha athi nxa kudlule 14 days bengayanga emsebenzini kuzaba khona ukugeza kwamazinyo kodwa sithi kakugeze sibone ngenxa yokuthi amanga lawa asebebhizi bewaqamba bekwazi iqiniso lokuthi odokotela babelayo imvumo emileyo emthethweni ukuthi bengayo emsebenzini yikho kwenzakalayo asingeke size ngabo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya yisikhulumeli senhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni namuhla elubhekise eAbidjan kwele Ivory Coast emhlanganweni wezamabhizimusi we-Africa CEOs Forum lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano lo uqala kusasa uphele ngolwesibili. Amapolisa athi asecwayisisa unkosikazi Grace Mgabe phezu kwamacala awetheswayo awukuthengisa impondo zendlovu phetsheya ngaphandle komthetho. Lokhu kuvezwe isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba kuphephandaba leSunday Mail. Unkosikazi Mgabe unakanelwa ukuthi wayethengisa impondo lezi emazweni afana leMelika, iUnited Arab Emirates kanye laseChina. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano echiweshe labanye bakhe abakulumanyano namuhla bathembisa ukuthi bengavotelwa bangene kuhulumende bazathuthukisa impilo kaZulu. Kunjalo nje izakhamizi zeSilonga eGwanda South zithi sezizwile ngokwethuselwa nguphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Ncube ulilunga leZANU PF njalo umela iGwanda South edale lePhalamende. Kubika uAlbert Ncube.
Bekhuluma emhlanganweni webandla eliphikisayo leZaphu oqhutshelwe ezitolo zakoMbuzimbili, abantu abaningi bathe besaba ukuphatheka gceke kwezepolitika ngoba umnumzana Abednego Ncube hleze bethusela. Omunye wabantu laba ngukhulu leminyaka yokuzalwa engamathumi phosa esiyagalolunye 86 umnumzana Salatiel Masange yena othe osehlalela evalweni. Kodwa umgcini isihlalo weZipra woveterans umnumzana Ben Ncube ukhuthaze izakhamizi lezi ukuthi zime isibindi.
Nxa wabhetnik wethusela abantu wethusela ngoku labantu abavuma ukwethusela.
Yes,
labo basebenza ukuvuma kwenza njani ukwethusela.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZaphu umnumzana Ekem Gala.
Lapha sidinga umuntu omela abantu, iZaphu ithi devolution of power.
Umnumzana Bednico Ncube uphike wemba phansi esithi kakazi ethusele muntu, uthi laba bamgconayo kumele bayemangala emapholiseni.
No, ubayekele bayenze all those allegations. Nga ngiba intimidatayo kumbe nxa ngibathayo abahambe bema ngale mapholiseni, akulanto enjalo.
Amazwi kaNcube asekelwe yinduna uMarupi yena obegwejise ezitolo ngesikhathi kukhutshwa umhlangano weZaphu. UMarupi uthi kakaza athole izikhalazo ezivela kuzakhamizi. Umhlangano weZaphu lo ubongokukhankasela ukhetho oluzayo. Okhulumeme labesifazane baleli bandla unkosazana Mildred Mkandla uthe sokuyisikhathi sokuthi omama baphiwe amathuba afana lawo bobaba kwezepolitika.
Imatouth yonke inezifunda ezingu-156 ezamakhansila. Ngiyathemba baba Sibanda liza kuzama ngayo yonke indlela ukuthi at least half of that or a third of that ingxenyanyana ethize izangenwa ngomama. Omama labo bayakwanela ukuthi babe ngu-MP.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzethembise umhlaba wonke jikelele ukuthi ukhetho luzaqhutshwa ngokungeladlakela. Albert Ncube oyindaba zeStudio 7 ePhuthubhedi eSilonga.
Siyabonga jahalakithi. Ke ngelifake ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 kancane esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina masiko owakusenziwe mando. Sigcina masiko
lamda sixoxa ngodaba lwabomakhalekhukhwini ezindlini. Sizwa kuthiwa ke kulo mnye ubaba othetha iselfoni yakhe wayiphosela emlilweni umama sebuzile ukuthi kathi imeseji le engenileyo ngiyani. Kuzobuya abanye ubaba uze kuthiwa umuntu uyahamba esiyageza egqize iselfoni. Ukuthi sikhulume ngodaba lolu ngilo nkosazana Siwinile Mpofu lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu. Asiqase ngawo-ke Mampofu, ama cellphone lapha ayahlupha ezindlini, abanye ngabangena lawo emashaweni sebesiyageza, ubuhamba njani?
Ngicabanga ukuthi nje abantu babehlezi kumbe bengahlalisananga kumbe kulama-sikrethi, yikho umuntu esengagcina sehamba lefoni esiyageza layo. Kodwa nanxalizwanana nje kunganamasikrethi angezohambe lefoni siyageza.
Ye, sizokuthiwa kula lo baba uphosele iselfoni yakhe eziko umama sebuzile ukuthi kathi khonoko okungenileyo imeseji yakho le ngiyani. Akunjalo vele ezindlini bezitho?
Ya, khona kuyenzeka kulezi insuku umuntu omunye sengaze ifakele manzi abilayo.
Ye madoda Ndlovini, uyazizwela lapho udaba nantu luyabila la.
Hey, ngiyaluzwa Dube, into ekhona ukuthi kukhona ukungathembani, kukhona okunye ukucabangela into engekhoyo mhlawumbe ngithi mina. Emsebenzini ngisebenza labantu abangomama osibongile. Already fanele ngibe nawo amafoni kaSibongile ngoba siyasebenzisana sisebenza sonke emsebenzini. Kube sokusiba lale nto yokuthi unkosikazi uyathe evakatshele ifoni amathola amafoni kaSibongile. So kuyafanele ngihlale phansi-ke ngichaze ukuthi uSibongile ngubani wakwabani. And then kuzovuka umsindo or uyathatha amafoni la namba lawo uthuka uSibongile lekathi akulalutho.
Mampofu, khonapho-ke ungathembakali khonokho kunjalo yini lani nxa ukuthi ule jaha?
Kwabanye kodwa mna ngibona ngani nxa ukuthi umuntu lisebenza lonke asikho isidingo sokuthi uze uthi kumbe umuntu esithi ngicela ukubona imeseji uze ukufihle le foni kumbe uyifakele emanzini abilayo. Uyamthengisa, hhayi umuntu lo ngisebenza layo besithi. Nxa lisebenza lonke akulamfihlo ozungathi mana ngijikiyele emanzini kumbe mana ngiyifihle kumbe mana ngifake i-password.
Lakhonoko-ke upassword uzokuthiwa-ke baba Ndlovu, abanye basebenzisa inyawo, abanye izandla. Umama engathi ngicela i-password yakho uyenza njani?
I-password yona ndiwune nkulu mali ukuthi kufanele khona ukuthembakala la ekhaya, kufanele ngimbonise mali ukuthi kuyathembakala. Kodwa into ezobi kuzohlala kusiba lo msindo every day ngoba manje uSibongile maybe ungena i-night shift usefuna ukubuza isikhiye sasemsebenzini uyangiwhatsappa. Sokufanele ukuthi waye kuwhatsapp ebusuku lokho usuku lokhu zenakho yetsho ukuthi ikhona into eliyenzayo lo Sibongile. Uyabona into ezifana nalezo duma. So ngcono ngifake i-password kezele ukuthi akaze afinyelele abona lala zinto zikaSibongile lezi ngoba sisebenza sonke. Ngiyazi ukuthi kuzoba lo
kunjalo Mampofu. Mampofu,
hayi vele kuyakunelisothi lo Sibongile nxakuukuthi vele izinto zihamba kahle lisebenza lonke akulankinga lo mama wasendlini uyabakwazi ukuthi hayi vakusibongile ubesebuza amakhiye lapha mboni imeseji yakhe.
Kodwa phela vele Mampofu amafoni sehlupha ezindlini la akunjalo.
Hayi vele amafoni lezi nsuku yiwo vele adiliza imithathu.
Ya amafoni kulezo nsuku asedilize imishado bhuti omkhulu. Uyabona njengalapha eSouth Africa la isikhona ungabona intombazana ihamba ichiya ifoni la endlini ihamba itiya kusisi wakhe noma kuphi. Ayikho bhuti omkhulu ibugebe ungibodwa kulazasisi ngoba uyakwazi ukuthi angeke umfone uzomthola kuphi ifoni le-password ngeke umfone.
Luhlupho olukhulu
luhlupho olukhulu olulapha emafonini lana. Mina endaweni yakithi ngiyafisa nje ukuthi bengayifaka ibooster ngoba iyasichithela imizi.
Ye madoda. Mampofu, uyuthi isikhathi sesihambile, vala khonapho-ke ngamafitshane ntombi endala, vala ngamafitshane.
Mina ngibona ngani nje ifoni ayilankinga nxalizwanana njalo lisebenziselana kunganamasikrethi. Inkinga isemasikrethini yiwo yenza ukuthi i-interview idilike lokuthi amafoni sicine singawathembi. Kodwa amafoni yiwa-right ayenza ukuthi sibambane ukuthi omunye ungakho omunye ungakho. Angiyiboni inkinga mina nxa nje lizwanana njalo libambile.
Qiba khonapho baba Ndlovu.
Ye, lami ngiyavumelana la umama ukuthi khona amafoni wona a-right ngoba khona ukuthi nje sixhumane sikwazi ukuthuma labazali ekhaya lakuphi kuphi. Kodwa-ke kule sandla sesibili bhuti omkhulu asazi ukuthi siyocedwa ngubani. Kodwa-ke sacela ukuthi sizame ukuthembana ngala mafoni bantu benkosi.
Ye, zulukani ndaba-ke ngithathe lesi sikhathi ukuthi ngibonge ubaba uMsunduzwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Ngibonge njalo-ke unkosazana Siwinile Mpofu ukhona ngale-ke kwele Botswana. Oliver lesemoyeni ngenjabulo umthembo Stemba uGibbs Dube lilale
kangele zinyezi yawagcina masiko kangele manyama bayawagcina masiko.
Siyabonga Gibbs. Siye kujahela idala uBig Mike esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ingumike wobe. Kuleviki sixoxa lo councillor wasenkulumane ward 22 ucouncillor Rodney Jenne laye okhangelele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka. Sixoxisana labasakhulayo abakhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Councillor, ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho mayelana labontanga abakhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka?
Well, umbono wami very short. Apparently, mina ngathi njena, I used to tell myself ukuthi mina as a young person, I'm not a leader of tomorrow. I'm now a leader of today. So, basically, in short, I would love ukuthi kube labanye abajoyinayo nje, even uma chambers, even a parliament, kube lama young people who service the vision anyone esihambelana nayo imbono, so that it kuba easy for us to represent the other young people outside in the community.
Ubona ngani kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanjalo?
Well, into eqakathekileyo i-determination nje ukuzimisela wena personal. Ungazimisela kula nto enzima. Nothing is impossible at the end of the day. So
njengomuntu ongisakhulayo ongukhansela, nxa sesixoxisana ngokuthuthukisa izakhamizi zesigaba sakho, ubona ngani usuphumelele na, njalo usuphumelele okungakanani?
Well, so far I think I've really tried my best. Against all odds, of course. You know, now kukhuluma labantu abadala. Sometimes umunye umuntu vele ubuya abe le mentality yakhe ukuthi hayi umntwana yena lowo uzamtshelani, but I really tried to engage abadala and labo bebona ukuthi I am really a leader in the community. I am there to serve them. Angikho laphana ukuthi ngibavuse, because at the end of the day kumele uzimisele ukuthi you become a servant leader in the community, so that labo abadala bebe le belief in you. Esigabeni sami we've done a lot of projects, notable the revamping of the clinic yethu eNkulumane. Renovated. Right now we are putting it all over. We managed to do even our roads in the community. We have managed even to give our other old people assistance in terms of ukudla, even in terms of ukubancedisa ngama experts abo zamanga, and also employing abantu on part-time basis, ama contracts esiba nawo ephansilini.
Ushilo wathi abadala sometimes abarespondi kahle.
Yeah.
Ulasi isiluleko naso kunikeza laba abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka bakanqoba. Ubona ngani kumele bakhulumisane labantu abadala kanjani?
Engiqale ngakho lokhuyana ukuthi I think at least vele kumele kuqalele ngendlela okhula ngayo. So nxa kuyukuthi wena uhambe uyazethisa ebadaleni, kuba lula for you to relate ebadaleni.
Unganqoba kukhetho kulumnyaka bese usubuyela ukuba ngukhansela, ukhangelela ukwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zakho?
No, there are a lot of things, but really basically the major project in terms of its development is making sure, you know, imigwaqo yethu vele yona ngokwayo it was in a bad state. Ikuqhubeka making sure ukuthi all the roads are well fixed, ukulungisa even in terms of ama drainage systems, le problem yamanzi nxa izibusile. And obviously for the young people, it's always making sure that even iNkulumane as a community, even not necessarily in my work, to make sure we have a youth center for ama youth abantu abasha.
Umbuzo wokugcina ke councillor besigciba uhlelo, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka?
Lokho okuqakathekileyo ukuzimisela in whatever you do, and nokulalela, ungabi ngulwane ungumuntu omuntu ukuthi mina ulami into ezangitshela into yokunye. Kumele ube ngumuntu lana okwanisa ukulalela. Normally njalo kuba le saying ethi yona, so there are three types of people, those who watch things happen and those who wonder what's happening and those who make things happen. So kubontanga, I wish ontanga bonke out there bazaba yilaba who wants to make things happen. So ngiyabakhuthaza ontanga ukuthi at the end of the day, let's get into these positions so that we feel our space, we feel our value. Mine badaleni wena, like to say, kuthiwa kule saying ethi yona, tell me and I forget, teach me and I will remember, but if you involve me, then I will learn. So abadala nabo, abavumelele bekwazi ukumele besinze, young people.
impendulo zombuso lezo ngoba bona bazahamba kumele besichiye lathi besichiye sifundisi.
Angikuzwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu baba.
No, thank you so much.
Balaleli, lapha bengixoxa lo councillor Rodney Jene ongukhansela waseNkulumani Ward 22. Sixoxisana labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Mthwakazi omuhle, siligqiba lapha ke uhlelo masidibane ngevikezayo olevalisayo nguMike Hobe. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami, ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba sesiya esikhathini sePasika, ngibone kuqakathekile ukuthi sikhangele indaba kaJesu ephambi kukaPilate. Sihlangana naye lapha kuMark chapter 15 verse inga 9. UPilate ebuza amaJuda ukuthi liyavuma yini ukuthi ndikhululele linkosi yenu yamaJuda. Ilizwi likaNkulunkulu lithi ku-11 ngoba wayesenanzelele ukuthi amapriesti ayesenzela uJesu umhawu. Njalo kwase kufika isikhathi sokuthi kukhululwe isibotshwa esisodwa. Sibona lapha amapriesti becela kuPilate besithi bona kuye, sikhululele umuntu oyedwa. UPilate wasebabuza ukuthi ngikhulule indoda okuthiwana inkosi yamaJuda, bathi hayi umbethelele kodwa sicela usikhululele uBarabbas. Lapha ngifuna ukuthi abalaleli belinanzelele ukuthi ukukhululwa kukaBarabbas lokuthi uJesu wahamba wabethelwa, amaJuda lamapriesti esiJuda babegcwalisa ke inhlelo yokuba uJesu aqedise njalo aphutshise engathi luhambo lakhe kumbe singathi injongo yakhe lapha emhlabeni. Isikhathi esiningi siyangena phakathi kwenkinga kumbe phakathi kwezinto esiyabe sibona izitha zethu kumbe abantu abasizondayo abangafuni ukuthi siphumelele siye phambili besithi bakahambe ayebethelelwa njengalokho abakwenza khona uJesu. Bethu umbethelele njalo bacela ukuthi kukhululwe umuntu owayeyisiganyi, umuntu owakungamelanga akhululwe, uJesu yena engalafici wathiwana ayebethelelwa. Kwanceda ngani lokhu? Kutshengisela ukuthi kwezinye isikhathi isitha sakho siyakuncedisa ukuba uyephutshisa injongo yakho. Abantu abaningi nxa singena phakathi kwesikhathi lapho abantu abasenzela khona umhawu kumbe kusemsebenzini, ngiyake ngilalele njengomfundisi abantu bezokhuluma nami ukuthi emsebenzini ngale kulo muntu onje osengixotshisa umsebenzi ubongenzele lokho. Kwezinye isikhathi engxenye uyakuxotsha umsebenzi ukwenzela ukuthi uyeqalisa ibhizinisi yakho. Kwezinye isikhathi umuntu lo ngesikhathi esiningi uyake kufuqa ekusondeza duzane lenjongo yakho. Ngoba ngananzelela ukuthi abantu abaningi ngaphandle kokuthi isimo kumbe kube lo nyulo uthole kwafuqayo, umuntu uyabe lokhu efuna ukuhlala endaweni yona leyo akiyo yona, efukele khonapho abe njengesikhukhukazi. Ikanti uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi uqhubeke uye phambili. Siyananzelela lapho ukuthi lapho uJesu ehamba phakathi kwalesi sikhathi kwasekuyisikhathi esinzima esimaphambi kukaPilate, evele engadini yaseGetsemane lapho ayethandaza khona ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe likhaphu emunyu, inkomitsho le emunyu ngiyithathe yini ngiyinathe. Kodwa-ke kwahleleka ukuthi izinto ezenzakalayo zamfuqa ukuthi enze lokho okwakumele akwenze. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli into yesibili ukuthi ungahawukeli kumbe ungazondeli abantu laba abakwenzela linto umona lo. Bakhangele kathesi ngelihlo elitsha, ubakhangele ngelihlo lokuthi laba abantu abangenzela umona kumbe umhawu bamfuqela ukuba ngigcwalisise injongo yami empilweni. Ungabakhangelela ngaleyo ndlela awusoze ube lequbu lokubazondela, njalo awusoze ungakwanisi ukuthi ubaxolele.
Kuyigqibe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, thandazela abalaleli bethu abalenjongo ezehlukeneyo abangene phakathi kwenkinga ezihlukeneyo baba siyathandaza ngegama likajesu ukuba inkinga abantu abangene kizo kumbe abafuqelwe khona ukuthi bebethelwa ngabanye abantu kuphendukise unkulunkulu kube yindlela yokuthi bayephutshisa injongo yabo empilweni thandazela wonke umuntu elaleleyo abagulayo ukuba basilise ezwe izwi lakho lokuthi benzeni empilweni khulumisana labo ngegama likajesu amen
amen mfundisi asibe sonke kuhlelo lonye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu abalaleli bebelokulala okuhle
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda silethe mali busisekile ngompalo kamfundisi kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Bulawayo Chiefs 2 Capes United 2 zishayane zabangushikilo panqela phana emdlalweni obuselu veve kobulawayo. Dynamos 3 Shabani Mine 3 lazo zibe ngushikilo panqa emdlalweni obuselu Faro Stadium. Ingezi Platinum yona inqobe iTriangle United nge 2-0 enkundleni yeGibo. Highlanders iBoso Chilamoya inqobe iHerentals nge 2-0 emdlalweni obuse National Sports Stadium. Kusenjalo amakhulu abasekeli beqembu leHighlanders kule South Africa aphatheke edilini elikhulu lokudingela iqembu leli usekelo eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Bekungabizozwayo ukugidwa kuluthule lokushini leBeria eJohannesburg ngomgqibelo. Abasekeli beqembu leBoso besegigini lokudingela leli qembu usekelo. Igigi leli liqoqwe liqula labasekeli beHighlanders eSouth Africa njalo abaphatheke kulo bagoqela abasekeli beqembu abafisa ukuba ngamalunga abaculi nozulu nje obethethwe ludumo lwamahlonanyama. Umgcini hlalo wequla labasekeli beBoso kwele South Africa umnumzana Noduma Nyati utshele Studio 7 ukuthi leli bekulithuba lokuveza iqula labo emphakathini ukuze abafisa ukuba ngamalunga bathole lelo thuba.
Sikhangelele ukuthi sincede iqembu lethu leHighlanders Football Club ekhaya kobulawayo. Siyathola isikhathi sokuthi sihlanganele sihambe sonke siyebukela ibhola lenguqu ekhaya kobulawayo.
Unobala jikelelwa leliqula umnumzana Khumulani Moyo uthe njengabasekeli beHighlanders kwele South Africa baqoqa imali bese bethengele iqembu labo izinto elizidingayo ezifana lamabhola lokunye. Ngakwelincelo ubona ngezokudingela usizo wabadlali beHighlanders lemuli zabo unkosazana Fiona Chuma yena ukhuthaza abesifazane ukuthi baze ngobuningi labo babe ngamalunga eqembu njalo bancede iJila Moya.
Ukujoyina R100 mawufuna ukuba yi-simple member which is a gold card and then platinum, platinum is 250 per year, so we pay that and run the annum and then siyathengisa nama-t-shirt yasekhaya imali yakhona ibuyela back kuBoso.
Iningi labathanda leli qembu abebekuleli dili bebegqoke bephelele ezimhlophe lezimnyama njalo begidela ukufa lokuphila besithi iHighlanders ayisoki ibulawe bazayisekela uze kube naphakade. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ke pina yemunati sechaba wari ikimatla utsamaya lelondi chamara kwanele okwa lamhlanje izihlobo zamesithandekayo asidibaneni kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngesikhathi sika 6:30 olivalelisayo ngumfoka matukanduna nkololo kwana wa matukanduna ntungamilinko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.